Abiri rikaitwa mutemo varairidzi vanenge vasabvumidzwe kuranga muzvikoro vadzidzi kana vachinge vakanganisa asi vanoona nezvekufambiswa sezvirongwa mupiti UZ Valadito Zunde vaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi kuti sangano ravo haribvumirani nebhiri iri. Vati nyaya yekuti vana vorangwa sei inofanira kutoitirwa referendum chaiyo, vachiti kana bhiri iri rikaitwa mutemo pachaitika dambudziko guru muzvikoro.
Zvatiri kuita tichinyeberana panapa dzidzi dzine maadvocacy groups anotaura kuti mwana harohwe. We are creating a danger to society. Vana vedu vatiri kucreata iko zvino izvi nenyaya yekuti you've made a proclamation yekuti no corporal punishment in the schools. Matopa mwana chigaro chokuenda nebhazi rokutikanga. Right from the outset. We are borrowing my foreign values. We come up with a lot of theories. That's a great theory. We love the child. He
vatiwo vanhu vemuzimbabwe havafaniri kubatira tsika dzedzimwe nyika pamusoro, vachiti kunyika dzinoregwa vana vachiita madiro dzakaita seamerica pave nematambudziko makuru ekuti vana vave kuurayana muzvikoro.
Kana muchiverenga zvega muzvikoro vakapasa mutemo wekuti ticha ngaachifamba ngaachigara negana. Ndoko mukuzvidziva izvi. Why did teacher have any food? Teacher is there to use the chalk, not the gun. But because of the wayward behavior of the king in these societies. Look at South Africa, close by here. How many teachers have been shot? How many teachers have been killed?
Asi vachipawo humbo kukomiti iyoyi, mutungamiri wesangano rinomira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati sangano ravo rinobvumirana nezviri mubhiri reEducation Amendment Bill zvekuti vana vasarohwe muzvikoro asi kuti pashandiswe dzimwe nzira dzekuvaranga.
Tinofara kuti bhiri uri kurambidza kurohwa kwevana muzvikoro. Vana havafanirwe kurohwa, zvinoita zvidzikisire mwana. Humunhu hwacho hunopedzwa nekutorohwa, dignity yake inotopera nekurohwa, uyezve zvinopromota culture of violence.
Vamasaraure vatiwo bhiri iri rinofanira kurambidza kushandiswa kwezvikoro, vana vechikoro nevarairidzi nevezvematongerwo enyika. Imwe nyaya yabuda pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kuenzanisa mukana pakati pevadzidzi vemuzvikoro zvemumadhorobha nekumaruwa. Mai Helen Venganai avo vanoshanda nesangano reMambure Trust vatiwo kunyange hazvo bhiri iri richiti vana vechikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, panofanira kuva nenzira yekuona kuti vana ava vanoramba vachidzidza.
Kunzwa nyaya dzekuti vamwe vana vanenge vakasendekwa vakaiswa mune mamaschools kana kuti mamarooms atori separate. Hamusi kudzingwa kuchikoro, mwana anenge asinzi ari kuenda kuchikoro, asi homework hasi kupiwa, hasi kunyoreswa. Saka izvozvo pane zviurongwa hiri pakati pemutemo iwoyo kuti zvakanyorwa kuti zvinge zvichibuda kuti zvichokwadi mwana iyeye ange achiwanawo same education irikuwanikwa nemwana anenge abvisa afiri.
Imwe nyaya yabudawo pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kupa mukana kuvana vakaremara kuti vadzidze sevamwe vana. Mai Vutsilo Nare vaudza komiti kuti vari kutoendesa mwana wavo kuprivate school nekuti vakashaya rubatsiro kubva kuzvikoro zveveruzhinji.
Have to look for nzvimbo, you know, you can't find the place padhuze pauri ipapo, so you've got to be looking for a place yekuendesa mwana. Kunenge kuri kure, you need the transport money. Zvikoro zvacho zvinodhura because zvacho zviri, you know, zviri close by the government. They don't have the facilities for our children.
Vabereki vakawanda vapinda musangano uyu vashora zvikuru varairidzi vachiti vanobata vana vakaremara neseri kweruoko, izvo zvinoita kuti vana ava vagare vakasurukirwa nguva dzose. Asi vazunde vatiwo varairidzi havasi kufara nemihoro yavo pamwe nemashandiro avo, izvo vati zvinofanirwa kugadziriswa nemitemo inobata dzidzo.
Motivate the teacher. My problem is ese ari kutaurwa aya ano disappear. A teacher will go an extra mile to make sure kuti aite basa rake. Simple. Chimboitai muone mahwanza anoitika. Recently we had a mwana akanyora pa David Livingstone 2 years ago. Teacher aka blame me because he is a mwana ane mental problem. Teacher is not supposed to leave these kids alone. But teacher achaindi kutoireta here during break time. The fact is that there is no assistance to this teacher to take care of these children. ndopanobva problem.
Zvimwe zviri mbiri iri ndezvekuti vana vechikoro vapinde chikoro mahara kubva paearly childhood development kusvika mugrade 7, asi veruzhinji vanoti vana vanofanira kudzidza mahara kusvika paform 4. Sachigaro vekomiti iyi amai Priscilla Misaherambwe Mushonga vati komiti yavo ichatura zvayakawana apo yakatenderera nenyika, uye hurumende inotarisirwa kutambira zvimwe zvakabva kuvanhu bhiri iri risati raitwa mutemo. Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vanotarisirwa kupindura zvakataurwa nevanhu apo bhiri iri richaverengwa sechipiri muparamende nguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.